Ini njini marvelous mshlanganya huye ndi chiti heyu no misoroye na uzeduza nasi china nyamavuvu 16, 2018 dare repamsorosoro reconstitutional court richatanga kunzwa musi wa nyamavuvu 22 nyaya yemutungamiri we MDC Alliance vaNelson Chamisa avo vari kupikisa musarudzo dzemwedzi wapfuura idzo dzakakundwa navaEmerson Munangagwa veZANU PF. Masangano akazvimirira oshora zvikuru urongwa hwehurumende hwekuti makanzuru amboshanda ari pasi pemakomishina akasarudzwa nehurumende kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo kuti afambise mabasa emakanzuru munyika yose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvoshaya mabasa sezvo nyika iyi yakadzika mutemo inoita kuti zvizvarwa zvisiri zvenyika iyi zvitadze kuwana mabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzodzeya zviri kuitika mumatare edzimhosva. Takatarisa gakava riri pakati pavaNelson Chamisa navaEmerson Munangagwa. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vosangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols avo vakasanganawo nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLife Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.